Masikati akanaka vateereri, tinosangana zvakare masikati anhasi uri musi wesvondo zvitatsiri 2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine dini jonga kandemiri ndiri muWashington DC nchiti ezvinhuwo zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rezanupf rotarisirwa kudoma vatevedzeri vemutungamiri webato pamwe nenyika kumusangano mukuru wekongress uri kuitwa mwedzi uno. Boka reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinodzokorora kunyoresa vanoda kuzovhota gore rinouya mune dzimwe nzvimbo dzarakatanga kunyoresa mudunhu reHurungwe kumaShonaland West. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva revakaremara International Day of Persons with Disabilities. Vakaremara vachiti hapana zvikuru zviri kuitwa nehurumende kurerutsa upenyu hwavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rezanupf rinoti richadoma vatevedzeri vemutungamiri webato pamwe nenyika kumusangano mukuru wekongress uri kuitwa mwedzi uno. Mutauriri wezanupf Ambassador Simon Kayamoyo vaudza bepanhau reSunday Mail kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndovane shoko rekupedzisira pakudomwa kwevatevedzeri vavo. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, Dr. Takwafira Joe, vanoti vanoona sekunge musangano mukuru uyu uchadoma vanhu vane nhoroondo yechiuto sevatevedzeri vemutungamiri wenyika. Ngatinzwei vachitsanangura maonero avo.
Tatingatarisa kuCongress ndechekuti bato rava Mnangagwa reLacoste richano zvisimbisa kuCongress. Tiri kuona kuti bauto akasaguru, saka hazvikatyamadzi kana vanhu vakazongoonawo umwe anobva mumauto zvichida vachiwenga vachinziwo ndiwo umwe mutevedzeri wamavice president. But tinoexpectawo kuti vaMnangagwa vangangotorawo mumwe wakange ari muchiuto angangovanga ari kuzipura zvichida mukadzi kana murume. Saka tinokwanisa kuona vadhavengwa vachidzoka, kana vadhavengwa vasina kudzoka tinokwanisa kuona vamutinhiri.
Tingaona here bato iri richizodzokera kuchisungo charo cha 2014 chekuti mumwe vatevedzeri vemutungamiri wenyika anofananga ari munhukadzi?
Ipapa ndopana kuti panonetsa kuti tione kuti munhukadzi angauya ipapa ndiani achizoti mutevedzeri. Tichiona kuti iketeka government kayakauya neMbabwe. Kuda kana pangangoya munhukadzi zvingangodaro kuti kana vakatatamura vakati vice president matati pangangova nechanzi yemukadzi kuti adinauye. But vakalimiti vaviri panokwanisa kutinetsa pakadzoka varume kangova government akawanda varume. Ndinofunga kuti makangoona kuti zveeven vakadzi mumacabinet ministers acho vanongori vashoma. Zvinongoratidza ndeZimbabwe nekuhondo chaiko ende inoda kuvhundudzira vanhu nejunta paino tinozoita maelection next year. Saka pakaita mavice president matatu pangangowana mukana wekuti mudzimai awane kwaachiona. But kana pasina zvinenge zvinoratidza kuti vari muchiuto vari kumusoroko ndo vangangouya. Asi vadhavengwawo vane mukana wekuti vawanikwe vachikwanisa kungouya vachimunangagwa vachida kubatanidza zano nezapo ende vachida kuti vawanewo support kumatebeland uko kwavanoita sokuti havana kunyanyisa havana support nokuti tsika dzavo dzinenge dzinosoropodzwa zvikuru kuti dzakatsagunisa mutakura nekureruka somusha watamwa nokuti vanobata vachinzi ndo vanga varipowo paguku rahunda apo iyo yakauraya vanhu vakawanda kumidlands nekumatebeland.
Tiri kuona vazhou muri kukandawo zita ravadhavengwa mudariro, asi ka vadhavengwa havasisiri mubato reZANUPF.
Hongu vadhavengwa havasi musiri mubato reZANUPF, asi vanozikamwa zvikuru somukuru wamauto ezipura. Saka vaMnangagwa vanoda kukwanisa kuuya vachida kusimbisa chisungo chavo chepatriotic plan kubva ku 1976 tokubatanidza zvanhu nezvapo ende ihurumende inosimbisa vanhu vane history inobva kumasoja saka zvingangova zvakanakawo kuti vafadze avo vakabvawo nemuzamu rezipura kuti vasimudzire vadhaveni
vanga vari nyanzvi mune zvematengurwo enyika vachitungamira sangano revarayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takawafira Joe vari parunare kumasvingo nestudio 7 mumwe mukuru wezvechitendero mufundisi Dr. Levi Kadenge vanoti zvingabatsira chose kana vakuru vakuru vemuhurumende vakagara vachibvunza vakuru vemachechi pamusoro pekugarisana nevanhu Dr. Kadenge avanodzidzisa paUnited Theological College muHarare vanoti zvinofadza chose kuti hurumende hainawo kudoma munhu anoona nezvezvitendero nekuti chechi inoda kusiyiwa iri yoga ichiita basa rayo tanonoka wando westudio 7 abata Dr. Kadenge kuti tinzwe kuti machechi angabatsira sei nyika nehurumende
tinofara zvedu kuti rimwe zita reeducation adokora rakabva vanhu vari kufara pasi kudokora wakabva izvo ndezvinofadza izvozvo hurumende ichiteerera vanhu
pane zviri kuitika zvese izvi munoona sekuti machechi angabatsirawo here
angabatsirawo asiri avhunzwa ka vaka itwa pamwe chete vakada kubvunza gwara zvingade vanhu ini ndaizoonawo zviri zvinhu zvinobata asi zvinoizvi hatisi kumboona kana pfundiso yacho nokuti hapana munhu ari kumbofundwa zvake
pamakurukota akadomwa ese hatina kunzwa nezvegurukota rinoonawo nezvechitendero munozviona sei
gurukota rezvechitendero isisu vemachechi hatiridisi nokuti tinoridiechi iroro gurukota iroro ndo rinozotivhiringa raakuda kusinza zvimwe zvinhu nokubvisa zvimwe zvinhu ngakungofara pasina tongomira takadaro itinozvimirira tega hatiri kumirirwa nemamwe nemunhu anonziye uye asarudzo kunzi amirire chitendero
ndanga ndabvunza nokuti mati imimi makamirira kubvunzwa kana kukumbirwa saka ndanichiti kuda kana paine gurukota rinoona nezvereligious affairs munogona kuwana mukana wokutaurirana
zviripo ndezvekuti iyo hurumende inoziva kune vanhu saka inofanirwa kuvateera ichinovabvunza kwete kuti vakamirirwa asi kuti vari kuda kubvunza vanoda vanhu vari kuti kudini asi kana zvazvo kuita ari minista chaiye kana wokumirira religious affairs ipapo tinopatya pangaitwe zvapasi hapana kunyanyomira zvakanaka nokuti vanhu vanenge vakuona kunge zvinhu zvavo zviri kutungamirirwa nehurumende zvemachechi ngavazvisiye zvakadaro
saka machechi nevakuru vakaita semi muchashanda sei muchabatsira sei hurumende mune zvese zviri kuitika izvi
ivovo vehurumende ngavauye kuchechi kune masangano emachechi akasiyana siyana vanofanirwa kuita homework yavo votsvaga vonobvunzurura kuti vanotungamirira machechi ndevapi kana vachida kunzwa zvinhu isi tinovaudza
munofunga kuti machechi anokwanisa here kusapindira munyaya dzematongero enyika
aiwa machechi anopindira anopindira akatopindira nechakare
vanga vari Reverend Dr. Levi Kadenge vepaUnited Theological College vari parunhare muHarare natanonoka wandi westudio 7 boka reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinodzokorora kunyoresa vanoda kuzovota gore rinouya mune dzimwe nzvimbo dzarakatanga kunyoresa mudunhu reHurungwe kumashanaland west. Mutoro wedu enhau Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weZEC mudunhu reMashonaland West vaAusten Ndlovu vati bazi ravo raona kuti zvakakodzera kuti vadzokorore nzvimbo dzavakatanga kunyoresa muchikamu chekutanga kana kuti phase 1 nekuda kwekuti vanhu vakawanda vainge vasina zvitupa. VaNdlovu vanoti vasarudza nzvimbo shoma idzi nekuti pavakanyoresa kuvhota vekwamudzviti vainge vasati vapa vanhu zvitupa nemagwaro ekuzvarwa ayo anoshandiswa kutora zvitupa.
Tine nzvimbo dzakasvikwa neZimbabwe Electoral Commission asi RG isina kusvikako. Isu tikatodarira RG ndokuzosara ichiteerwa mashure medu ichipa zvitupa. Zvireva kuti vanhu vakasara vachipuwa zvitupa vane RG tadarira havana kukwanisa kuwana mukana wekurejista. So commission ndobva yaona kuti zvakakodzera kuti tidzokere nzvimbo idzodzo. Tinovabatsira vakazosara vachiwana zvitupa isikaenda. So ndo nzvimbo dzatiri kuvhizita idzodzo, ndo criteria dzatakashandisa kusarudza nzvimbo dzacho.
Vanoona nezvesarudzo muMDCT inotungamirwa naMorgan Tsvangirai vaEdward Kadewere vanoti ZEC ingadai yakadzokorora nzvimbo dzose dzakanyoreswa muchikamu chekutanga nekuti vanhu vakatadza kunyoresa nezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kushayikwa kwemapepa kana kuti mafomu ekunyoresa, kusashanda zvakanaka kwemichini yechizvino-zvino yeZEC, kunonoka kutanga kunyoresa nekuda kwemafuta ekufambisa edzimotokari pamwe nekushaya magwaro anoratidza panogara munhu. Asi vaNdlovu vanoti kana pane nzvimbo dzinoda kudzokororwa kunyoreswa dzinogona kuitwa chete kana zvikaonekwa kuti vanhu vakawanda munzvimbo havana kunyoresa.
Ini ndinotofunga kana ikatove outcry yehuwandu hwevanhu zvakutaura kuti yatove issue inoda kutotariswa yeti commission level. So that panogona kuitwawo plani yakada kufanana neyakaitwa neRG, anoti RG zvino yakadzokera kana kuti ndangoti haina kudzokera, yakaita an extension of the period yekupa vanhu. Saka zvikaonekwawo kuti zvakakodzera kuti kudzokere kana vanhu variko vasina kurejista vakawanda kungangodzoserwa, asi yadhisishoni yekomishini.
Mukuru weElection Resource Center kana kuti ERC vatawanda chimhini vanoti vanogamuchira zvaitwa neZEC asi vanoti ZEC inofanirwa kudzokorora kunyoresa kuvhota zviri pachena nekuwirana nevose vane chekuita nesarudzo kusanganisira mapato ezvematongerwo enyika ose. ZEC yakasarudza nzvimbo 20 munzvimbo dzeHurungwe Central, Hurungwe East, Hurungwe West kuti dzidzokororwe kunyoresa kuvhota. Chikamu chechina chekunyoresa kuvhota chiri kutanga mangwana kusvika musi wa19 zvita. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chimwe chipangamadzano kumuzinda weWhite House munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika muAmerica chinoti tarisiro yehondo nenyika ine urombo asi ine zvombo zvenyuklia yeNorth Korea iri kukura zuva nezuva. nyanzvi mukuferefetwa kwenyaya muboka reFBI remuAmerica yaive chipanga mazano munyaya yekuferefetwa kwavaRobert Mueller panyaya inechekuita nekudyidzana kwavo neRussia munguva yesarudzo dzemutungamiri wenyika yabviswa muchikwata chiri kuferefeta nyaya iyi. Zimbabwe nasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva revakaremara International Day of Persons with Disabilities. Vakaremara vachiti kunyange vachicherechedza zuva iri gore roga roga, hapana zvikuru zviri kuitwa nehurumende kurerutsa upenyu hwavo. Nhengo yesangano revakaremara National Council of Disabled Persons of Zimbabwe uye vakaremara amai Farai Cherera vanoti zuva ranhasi izuva rakakosha zvikuru kuvanhu vakaremara sezvo riri zuva rekutarisa budiriro munyaya dzevakaremara, matambudziko avanosangana navo uye kuti ndezvipi zvavakakwanisa kuita zvakabudirira. Vanoti chikuru chakasangana nevakaremara mugore rapfuura urombo pamwe nekutarisirwa pasi neveruzhinji. Bato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai raburitsawo mashoko ekuti rinobatana nevakaremara mukucherechedza zuva rakakosha iri. Mukuziya nezvezuva iri, tabata amai Cherera kuti tinzwe maonero avo pamusoro pezuva iri.
Ndiri kutarisira pazuva ranhasi kuti izuva guru, zuva recommemoration, zuva rinoremekedza vakaremara, zuva ratinoongorora zvakanyanyosimba zvakaitika gore rakapfuura musi waDisemba, rinovewo zuva iri tinoricherechedza makore nemakore ino musi waDisemba saizuva ranhasi. Saka zuva iri tinenge takatarisira kuti tione kuti pane development yakaitika here kubva Disemba 2016 kusvika Disemba yegore rino 2017. Ndaati matambudziko atakasangana nawo, matambudziko acho takasolva sei, ndezvipi zvatakakwanisa kuachivha sevanhu vakaremara vemuZimbabwe.
Saka mune zvamaonawo here zvakashanduka kubva pamacherechedza zuva iri gore rapera kusvika nhasi?
Zvandaona zvakashanduka kubva kucherechedza kwatakaita gore rapera kusvika haina handira kumbozviona. Zvinhu zvanga zvichitonyanya kuoma, asi kuti chinhu chimwe chete chatangofarirawo ndechekuti vakwanisawo kuapoinda munhu akaremara kuo minisita wekusosha hofu. Zvinove zvinhu zvatinokudza kuti vaongororawo kuti vakaremara variko. Saka zvinhu zvinotikosherawo chaizvo. Kukosherwa kwake munhu iyeye kunokosherawo nesu. Tinoona kuti ndokusimudzirwa kwacho. Asi kuti ndione chakachinja mukati megore rakapera neya, zvinhu zvacho zvaitooma zuva nezuva.
Mune zvamuri kuita here kucherechedza zuva iri muZimbabwe nhasi?
Zvakawanda zviri kuitika kucherechedza zuva, asi nokuda kwekuti zuva iri rave musi wesvondo, saka vazhinji zuva iri range zvida kuti ticherechedze pari pakati pevhiki. Ndanga ndiripo hangu munyika muno meZimbabwe pandakambobuda kunze. Pane zvuku riri kucherechedzwa, hurumende iri kucherechedza zuva iri, ndofunga vhiki yatakatarisana naye kana kuti yakabata pazuva ranhasi. Ndisizvazva kuti musi wei, asi urongwa hwacho hwakatanga isiriri. Isuwo tiyake tiri kutarisira kuti pake zvedu tichaona kuti tingaite sei paiye svondo rino ratotanga, asi isusu zuva iri rinotikoshera, tinoda kuricherechedza tiri kumaruwa pamwe chete nevekumaruwa. Nekuti mudhorobha kazhinji nguva zhinji hurumende inocherechedza marijini azhinji achicherechedza zuva iri, asi taenda isusu tiri kumaruwa. Vanhu vekumaruwa vanotikoshera, nemastakeholders vanotikoshera, madzimambo, masabhuku, macancellors nevamwe vakadaro, maheadmasters ezvikoro nei, tichiedza kuchiita pfungwa dzavo kana vakatarisa vanhu vakaremara.
Vanga vari nhengo yesangano revakaremara reNational Council of Disabled Persons of Zimbabwe uye vakaremara amai Farai Cherera vari parunhare neStudio 7. Zvichakadaro, mamwe masangano anomirira vanhu vakaremara akatambira nemufaro kudomwa kwavaJoshua Malinga sachipanga mazano kumutungamiri wenyika panyaya dzevakaremara achiti anovimba kuti zvichabatsira kugadzirisa matambudziko avanosangana navo zuva nezuva. Godin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Munyori wesangano relawyers with disabilities association of Zimbabwe vaAbraham Mateta vanoti vamalinga munhu agara achirwira kodzero dzevakaremara kwenguva yakareba uye vanotarisira kuti vachaita basa ravo nemazvo muhurumende. Vati zvinofadza kuti vamunangagwa vakadoma munhu akaremara pachinzvimbo ichi vachiti izvi zvinobatsira chose nekuti vanonzwisisa zvinonetsa vanhu vakaremara munyika. VaMateta vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti kudomwa kwavamalinga kuchaitawo kuti vanhu vakaremara munyika vafarire kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika.
Tinoda kuti titi tigare tatochenjedza vamalinga kuti hazvina kukwana kuti vasarudzwa chete asi tisingazooni chinozobatsira munhu akaremara ari kwachikwira ndaombera kuguruve kana kwagadzira daufe kucholocho. Tinenge chitarisira kuti kusarudzwa kwavaita ngazviite kuti munhu akaremarawo ari mustreet abatsirikane.
Vaenderera mberi vachiti vanotarisira kuti vamalinga vachashanda nesimba kuona kuti mutemo weDisabled Persons Act watevedzwa, pamwe nekuona kuti padomwa mukuru anoona nezvevakaremara mubazi rezvevashandi nekuchengetedzwa kwakanaka kwevanhu.
Nyaya yanga ichitoitika ndekuti nyaya dzevakaremara dzanga dzichikundikana nekuti panga pasina chikamu ministry changa chakachinzi ndechevakaremara, kwanga kuchingo appointwa board asi board iranga risina secretariat nekuti hakuna director. Saka nyaya dzadzichizoendeswa kudepartment resocial services rinove rakatowandirwa nedzimwe nyaya dzemadestitute street kids chembere chichichi.
Mukuru wesangano recenter for disability and development vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti vanovimba kuti kudomwa kwavamalinga kuchaunza shanduko, vachiti kunyange hazvo hurumende yavamugabe yaive nanachipanga mazano panyaya dzevakaremara hapana chakabuda panguva yeutongo hwavo.
Isu zvatinoda kuona ndo zvakataura kuti tinoda kuona shanduko mumaonerwo anoita disability nehurumende. Saka tinotarisira kuti vamunangagwa semunhu mutsva tichavapawo mukana nemunhu wauya naye vamalinga. Vamalinga nyaya idzi inyaya dzatagara tichitaura navo kunyange avo vanga vari kukoko kubatsira vatazamapevhi inyaya dzatadzitaura. Zvatinoimba iko zvino vachazoita mukana wekuti vachikwanisa kuti dzinge dzichiita.
Vamalinga munyori anoona nezvevakaremara mupolitburo yebato rezano PF uye munhu ane ruzivo rwakadzama panyaya dzevakaremara. Vanhu vakaremara munyika vanochema-chema kuti vanotarisirwa pasi uye hurumende haisi kushanda nesimba kuvasimudzira pamwe nekuvapa mukana sevamwewo vanhu. Bumbiro remutemo wenyika rinopa zvigaro zviviri muparamende kune vanhu vakaremara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Kunyanga hazvo kuenda kwevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kwakatambirwa neveruzhinji, vamwe vanoti utungamiri hwakanaka hwavamunangagwa huchabuda chete zvichionekwa nemabatiro avachaita sarudzo dzakatarisirwa gore rinouya. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo mukugadzwa kwavo semutungamiriri wenyika, vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa kushanda pamwe chete nezvizvarwa zveZimbabwe pamwe nekusimbaradza runyararo, vaDaniel Chirume Chiunda vanoti pari zvino hazvina chinoratidza kuti mashoko emutungamiriri wenyika yaangavimbwa nawo. Vachiunda vaudza Studio 7 kuti kudzoserwa kwemamwe makurukota ehurumende anozivikanwa neuori nekusagona basa zvinoita kuti vasavimba navamunangagwa kuti vachazadzisa zvivimbiso zvavo.
Nyika ichiri kurema haisati yakuratidza kwairi kuenda sezvo vatungamiri vanyowani vakauya ava havasati vava nenguva.
Vachiunda vanowedzerawo vachiti kunyange hazvo vamugabe vakabviswa murunyararo vachazogutsikana nekushanduka kwezvinhu kana nyika yeZimbabwe ikaita sarudzo dzakasununguka kuti vanhu vapiwe mukana wekusarudza mutungamiri wavanoda gore rinouya.
Kana iye vakauya vamutungamiri mutsva mavara aka hasati aoneka, anenge achirikarwa hivi mavara aka ari kuchinja-chinja hatisati tamuona zvakanaka. Zvatinongokurudzirawo ndechekuti ngavagadzire nzira yakanaka yemaelection yekuti vanhu vavhotere president wavanoda, zvinhu zvavo zvive zvakajeka. Maelections aitoda United Nations, tinoda SADC, tinoda EU ive inopinzirwa mukati memaelections yedu kuitira kuti maelections yedu abudirire zvakanaka zvisina ropa mukati zvekare.
chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaStanley Mutetwa vanoti kunyange zvazvo vakafara nekubviswa kwaMugabe nemauto vanoti havafunge kuti bato reZANU-PF richachinja maitiro aro sezvo riri kungotungamirwa nevanhu vaibatsira nekutsigira maitiro avaMugabe.
Vatora simba vanhu takafara tikati aiwa kazvedu zvaita Mwari vatirangarira, asi iko zvino mushure mavatitsanangurira new cabinet vamunangagwa tangoona kuti aiwa ka chachinja chiso chavamugabe chete ZANU-PF yazorona nhasi ndiyoyo ende namangwana ichange iripo. Saka ini ndiri kuti sokona kwangu rusununguko chairo chairo muZimbabwe tinoruwana kana tatobvisa utongi hweZANU-PF. ZANU-PF haichinje kunyanyanya kana vana vamunangagwa vachiripo vakatonga vakange vari mukubva muna 1980 kusvika nhasi uno.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika nemagariro evanhu Dr. Tinashe Mawere vari kuDepartment of Historical and Heritage Studies and Center for Sexualities, AIDS and Gender paUniversity of Pretoria muSouth Africa vanotiwo zvakaitika munyika zvinoratidza simba remauto muZimbabwe. VaMawere vanoti havaoni mauto achitendera utongi hwemunhu asina kurwa hondo.
Zvakaitika munyika izvi zvinotaridza simba guru remauto musangano weZANU-PF uye muhurumende yeZimbabwe. Zvinotsinhira zvakanyogwa nokutaugwa nevanhu vakawanda kuti Zimbabwe inotongwa nemauto uye pachiuto. Zvinotaridzawo kuti mauto ayo anotungamirirwa nevakagwa hondo haatarisiri kuti nyika ingatungamirwa naasina kugwa hondo.
VaMawere vanotiwo kushayikwa kwevechidiki nevanhukadzi vakawanda pamakurukota avamunangagwa zvinosimbaradza utongi hwechiuto nezera revakaenda kuhondo. Vanotiwo kunyange hazvo vamugabe vakatambudza zvizvarwa zveZimbabwe zvakanyanya kwenguva ndefu, vati vakabatwa zvakanaka zvikuru mushure mekusiya basa nekuda kwekuti vakaenda kuhondo.
Chitongero chavo iwo mauto vamugabe vakabatwa zvakanaka chaizvo, sero havo vakatoregwa nechisimba vakada kuti ruzhinji huone sokuti vakarega voga, zvinova zvino zvakavapowo chiremera. Tinohwawo kuti havana kushungurudzwa sezviri kuitwa vamwe vakaita sana vachombo nana vachipanga. Semutana vakaregerwawo zvikanganiso zvavo zvose. Tinoona kuti mhosva dzavo dzose dzakaturikwa pana mudzimai wavo Grace Mugabe uyo asina nhoroondo yehondo. Saka vamugabe vakacheneswa kwazvo pane zvavari.
Veruzhinji vanoti vachakatarisira kuti hurumende yavamunangagwa ichagutsa zvido zvevanhu veZimbabwe mumwedzi yasara sarudzo dzisati dzaitwa, uye kuti pachaitwa sarudzo dzejekerere here. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Dzokauya mweyo kubva kuna Oliver Mutukudzi. Katisvitsa kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Bato rezano PF rotarisirwa kudoma vatevedzeri vemutungamiri nebato kuCongress. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Chris Gander.